maonero angu ndiri kuti zvinoita sekuti hazvina sikujeka kuti structure yacho yakamira sei, asi paparipenga tichioverengawo chifollowa social media nemama media houses tiri kunzwa kuti one renga riri bagged negold, number two renga riri futi bagged nemaus dollar. Handifungi kuti Zimbabwe ine mareserves akawanda zvakadaro, saka zvinoneta kuti tinatso kuzivisana kuona kuti zvoda zvinhu zvichibuda pajekerere kuti vanhu vaone kuti zvakamira sei. Asi izvona tikazvitarisa zvitoziva kuti hazvizvi zvokutanga kuti pachaitwa mari inonzi iri bagged.
Mungajekesa here ipapo?
Bhondi noti retiri kuona maratiji etiri kuona maudziro atakamboitwa parakaitwa namamanguzhika, tanga taudzwa kuti rinenge riri bagged neloan yemaus dollar inobva kuexim bank. Saka hatizivi kuti zvakazofamba sei. Tikazoudzwa zvekuti paichauya inenge yakatsigira nevanenge vachiexporta vachiexporta vachipuwa yavanga vachiti maexport incentives. Hatina kuzoona futi kuti zvakafamba sei. Saka nyaya iripo ndeyekuti inyaya yeconfidence, nekuti vazhinji hatina tikutrusta zveshuwa kuti zvekutaurwa ndezvechokwadi here, mari yacho inonzi ndiyo inotsigira yacho iripo here, gold racho nyangwe izvozvo handikone zvekune magold coins akapetwawo. Hapana anozoda kutaura kuti magold coins avapapi, zvii zvakaitika nezvazvo. Saka nekuda pokudaro zvoita sekuti chamuhwande muhwande. Saka pakaita zvekuita sechamuhwande muhwande ndozvoita kuti vazhinji vazotora havo mari yavo vesa pasi pepilo, nekuti vanenge vasina shuwa kuti zvinhu izvi ndezvedambe here kana zvishuwa ndezvekuti nyika iende mberi.
Asi chii chinoda kunyatsoitwa neZimbabwe kuti iite mari inotambirwa nevanhu, Dr. Maembe?
Moza nyaya dzemari ka zvinhu mari tatova ne more than 300,000 years kune nyaya dzemari. Pakatanga kucherwa butter trade ndobva kwakaita mari dzatava kushata mazuva anoizi. Nyaya yemari haifanira kutombonetsa kuti zvinotoda hazvitombodi kana dokta chaizvo. Zvinongoda kuwirirana toita inonzi independent reserve bank. Zvaizvo kuti reserve bank haifanira kunge ichimbunyikidzwa kana kukondroriwa necentral government. Pakangoita izvozvo zvokuti mari inongoprindwa pavadira zvichinjwa chinjwa mutemo zvidero, ndozvoita kuti zvinyanye kukanganisika. Saka nyaya inorwadza muZimbabwe mazuva ano nakuti panguva yapera isei inyaya yekuti hurumende zvayo inoshandisa reserve bank sebhengi rayo. Pavangodira kuti vatore mari vongonokoravo vodiidi, ndozvinoita kuti inflation iite zvazvairizvi.